This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 25 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuro yechinoi yosiyiwa pamhene mushure mekutorerwa mari yose neZimra. Gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere voramba kutambira munyori mukuru wekanzuro yeHarare akadongwa nemusi wechina nekanzuro iye. Ko Zimbabwe yatamba sei nhasi neSwaziland mumakwikwi e2017 Africa Nations Cup. Ukuwo sangano reHeal Zimbabwe Trust rinoti vana veZimbabwe vakawanda havana ruzivo nezvebhiri remitemo yekomisheni yerunyararo nekuregererana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvemari dzemitero munyika reZimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra rakatora mari yekanzuro yechinoi kumabhanga zvechisimba richiti kanzuro iyi yainge isiri kubhadhara mitero sezvainofanira kuitwa pamutemo. Zimra inonzi iri kuomesera vakawanda nenyaya yemitero nekuti hurumende haina mari yekubhadhara vashandi uye kuita zvimwe zvinofanirwa kuitwa. Mari yakawanda yehurumende yave kubva kuZimra sezvo upfumi hwenyika usiri kufamba zvakanaka. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta rechinhoi vaTels Michaels vabvuma kuti Zimura yakatora mari mumabhanga avo inosvika madhora zviuruzana nemakumi maviri uye yakazivisawo mabhanga aya kuti aipe mari yose yekanzuro inenge yabhadharwa. VaMichaels vati vane chikwereti chemari inosvika miriyoni imwe chete nemazana matanhatu emadhora kuZimura. VaMichaels vanoti kutorwa kwemari yekanzuro neZimura kwasiya kanzuro isingakwanise kuita mabasa ayo. Vatiwo Zimura yakavaudza kuti vakakwanisa kubhadhara mari inosvika madhora zviuruzana nemakumi maviri pamwedzi havazotorerwe mari kumabhanga.
No, avatore vasina kuzokonsulta zvavo, but what they do, they freeze the accounts first. Vafreeze pa132 ndo accumulative over the months yanga isingabhadharwa.
Mumwe mushandi wekanzuro asingadi kudomwa nezita anoti mashoko ekutorwa kwemari yekanzuro neZimra apa kuti ashaye tariro yekuwana mari yake yemihoro kwemwedzi yakati wandei.
Inini handina tariro yekuti tichaona mari yedu yemasalari.
Vashandi vekanzuro yechinhoi vave nemwedzi mitatu vasati vahora sezvo kanzuro iri kuchema nerekuti haina mari nekuda kwekuti vanhu nemakambani havasi kubhadhara mari dzemitero pamwe nemarezinesi. Mumabhuku ekanzuro ekufambiswa kwemari ekupera kwegore ra2015 mapurisa nemamwe makambani ehurumende vane zvikwereti zvekanzuro zvinotosvika kumamiriyoni emadhora. Mamwe makambani asina kubhadharawo zvikwereti zvekanzuro anosanganisira National Social Security Authority, NASA, Zimbabwe Electricity Supply Authority, ZESA, Chinoi Cold Storage Commission, CSC, neChinoi University of Technology. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere vanonzi vari kuramba kutambira munyori mukuru wekanzuro yeHarare mutsva akadongwa nemusi wechina nekanzuro iye. Kanzuro yeguta reHarare yainge yadoma vaJames Mushore avaimbova mukuru webhanga reNMB kuti vatore chigaro chakasiyiwa navatendai Mahachi avakamanikidzwa kuenda pamudyandigere. Meya weguta Harare wa Bernard Manyenyeni vauza Studio 7 kuti Kanzuru ichangopedza kupava mushore basa vakasukwere vakabva vanyora tsamba vachiti Kanzuru yainge yachikora mutemo nekudaro zvaitwa zvavainge vaita zvainge zvisiri pamutemo uye vakanga vasiri kuzvitambira. Vakasukwere vanonzi vakati Kanzuru yaifanira kuendesa mazita matatu kubhodhi rebazi ravo vasati vapa munhu basa. Vamanyenyeni vanoti nekuda kwekuti vanhu vave pazororo reEaster hakuna zvimwe zvizhinji zvavangaite pari zvino. Blessing Zulu Studio 7 abata vamanyenyeni kuti tinzwe zvizere.
Ichokwadi Kanzuru yeguta reHarare yatasarudza vajenzi mushore kuti vange vari tavakuda kwedu mutsva. Tichangobudawo imomo kwabva kwasvika tsamba yabva kuna minista vedu Honorable Kasukwere vachiti havasi kuda kuti tifambe nemuto uyoyo saka ndopatirani zvino.
Vanga vachiti kudii mutsamba yavo iyi vakasukwere?
Pari zvino handisi kwanisa kutaura zvakanyanya. Ndiringoti ivo vatipa tsamba yekuti zvatanga taita zvisedeko padii.
Muri kutarisira kuti muchaita musangano navo here?
Hatina tatombosvika kuti tasvika ipapo itsamba yasvikawo zuva rodoka yangotedzana nekubuda kwataita musangano watanga tiri. Saka kundiri tiri kufamba takati nekurudyi kana kuruboshwe ndinganyepe.
Asi tichingotaurawo muchidimbu tichitarisa vamushore makanyatsovavheneka mukaona kuti vakakodzera kuti vange vachikwanisa kuita basa hombe iri.
Ndobasa randanga tarisana naro iroro kuti mwedzi mitatu yatanga tatapfuura iyi yekutsvaga muna vakwata kutungamirira dzika reHarare ndozvatanga tichiita taka kuzosvika patanga tari kureva kana tapedza basa iroro.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano reHeal Zimbabwe Trust rinoti misangano yariri kuita nevana veZimbabwe pamusoro pebhiri remutemo yekomisheni yerunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission iri kuratidza kuti vanhu vakawanda havana kana ruzivo nezvebhiri iri kanawo komisheni yekuregererana yacho. Mukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vanoti sesangano vari kudzidzisa vanhu kuti vava noruzivo pamusoro pezviri mubhiri iri pamberi pekomiti yeparamende ichazopindawo muvanhu ichida kunzwa kuti vanofungei pamusoro pebhiri iri kuti rizove mutemo. VaMahia vanoti pamusoro pekudzidzisa vanhu vari kuvakurudzirawo kuti vasunungukewo kutaura kuti zvii zvavanoda kuti zvinge zviri mumutemo. Kusvika pari zvino sangano iri raita misangano maguta anoti Chinoi, Marondera, Mutare neBulawayo uye svondo rinouya vari kutarisirwa kuita mumwe musangano muHarare. VaMahia vanoti zviri kubvawo muvanhu zvinoratidza kuti kune maonero akasiyana-siyana sezvo vazhinji vavo vari kuti bhiri iri rine zvakawanda zvarisiri kubata pamusoro penyaya dzekuregererana uyewo kuti komisheni iyi ichange yakasiyana chii nemamwe makomisheni akamboumbwa aitarisa nyaya imwe cheteyo. Mukuziya nezvenyaya iyi taita hurukuro navaMahia.
Isusu tisikutenderera tichisangana nevanhu tichivazivisa kuti mutemo wacho chii chakanyorwa chirimo uye kuti vanhu kana vanzwisisa kuti chii chakanyorwa chirimo vataure kuti ivo zvavanoda zvii. Ringoti tinofanira kuchenjedza vanhu kuitira kuti panozouya Parliament Portfolio Committee ichitenderera vanhu vanenge vakuziva uye vakukwanisa kutaura naye.
Vari kutambira sei zvamuri kuita izvi kana dzidziso yenyu ivo veruzhinji?
Iri kutambirika zvikuru kwazvo nekuti chekutanga vanhu vazhinji havasi kutoziva kuti kune National Peace and Reconciliation Commission. Vana mwavo kufodzarudza vakawanda vatakamboenda tichinodzidzisa asi vanhu vazhinji havatozivi uye havasi kutoziva kuti kune mutemo uriko uri kuuyiswa kuti komisheni igozotanga kushanda. Saka chekutanga vanhu vari kutambira kuti hongu vakuziva vadzidziswa vakuziva kuti komisheni iriko. Asiwo pane vakawanda pavasiri kubvumirana napo panenge zvakanyorwa mukati nemutemo uri kupropozwa nehurumende.
Zvii zvikuru zvamuri kuwana zvavari kupokana nazvo?
Chekutanga vari kuti komisheni inofanira kunge yakazvimirira yoga asi bumbiro riri kutaurwa iri harisi kunyanyobudisa kuzvimirira kwekomisheni nekuti kune masimba akawanda anopiwa minista. Chechipiri tichangasa panyaya iyoyo yekuzvimirira koga vanoti ivo komisheni inofanira kunge ichikwanisa kuzotsvagira mari pacho zvayo inge yakazvimirira yoga nekuti vanoziva kuti hurumende haina mari uye nekushayikwa kwekuda kuti mutemo uenderere mberi kunogona kuva nekusa kutsigirwa kwekomisheni nyaya yemari.
Vanga vari mukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vari parunare neStudio 7. Sangano rinopa rubatsiro reWorld Vision rinoti riri kuda imwe mari yekubatsira vanhu vemuZimbabwe sezvo huwandu hwevanhu vari kuziya nenzara huri kuramba huchikwira. World Vision inoti kusanaya zvakanaka kwemvura kwapa kuti nzara ipfunye chisero mudzimba dzakawanda. Sangano iri rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kumaruwa vanoda rubatsiro rwechikafu. Asi hurumende inoti huwandu uhu hwave kutosvika pamamiriyoni mana. Vanhu vakawanda munyika vari kugunun'unawo kuti vebato riri kutonga reZANU PF vari kuita zvematongerwo enyika pakugoverwa kwechikafu. Zvizvarwa zveZimbabwe zvechidiki makumi matanhatu zvakasarudzwa kuti zvipinde muchirongwa cheWashington Fellowship Program for Young African Leaders mugore rino. Chirongwa ichi chakavambwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Pane vakasarudzwa pane vasikana makumi maviri nevapfumbamwe kuchitiwo vakomana makumi matatu nemumwe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mumwe wevakaita rombo rekusarudzwa vaVivid Gwede avanoshanda nesangano reZim Rights.
Patangu ndinofara zvikuru nenge ndasarudzwa kwepachirongwa cheyari. Tasa chirongwa ichi ndinoona chiri chirongwa chinobatsira especially isu vechidiki panyaya dzekuti tive tiine maleadership qualities ari important in terms of kufamba kwatinoita nyaya dzekumba nyika yedu yeZimbabwe.
Manga muine tarisiro here yekuti munobudirira pamakatanga kuenda kunobvunzwa nezvechirongwa ichi?
Tarisiro ndandinayo zvikuru nenyaya yekuti tasa chirongwa ichi chinotsvagawo nhoroondo yevanenge vachida kunge vari pachirongwa ichi. Ende nhoroondo yangu ndinoona iri nhoroondo inokodzerawo kundinge ndiri pachirongwa ichi. Sezvo ndakanga ndiri ndasenguva hombe ndiri muchirongwa chekutsvaga utungamiri hwejekerero munyika yeZimbabwe kubvira ndichiri paUniversity of National Science and Technology kwandakanga ndiri inini mutungamiri wevadzidzi ndiri Sector General of Student Union. Kubva ipapo ndakasangana nezvakawanda zvinotarisira zvinorasanganisira kumbosuspendwa kairi dzoka chibva ndazonzaiwa hatikwani tinge tiinewe. Asi zvidaro ndakaramba ndakatungirira panyaya dzatitaura idzi dzekuti mwe nejekerere mukati meZimbabwe.
VaVivid Gwede ndemumwe wechidiki akasarudzwa kupinda muchirongwa cheyali vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vari murwendo rwokudzoka kubva kuArgentina kuLatin America uko vanga vaenda kunoshanya. VaObama vakaperekedzwa nemudzimai wavo amai Michelle Obama. VaObama vatenda havo kuti America yakakanganisapo yakambotsigira hurumende yechiuto yainge yapidigura hurumende yeArgentina nechisimba makore makumi mana apfuura. Gurukota runoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry vari muBelgium umo vari kuita hurukuro nevatungamiri venyika dzemusangano reEuropean Union vachizeya nyaya yekubhombwa kweBelgium nevanodyidzana nechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. NBC News inoti zvizvarwa zveAmerica zviviri zvakafa muchiitiko ichi. Vanhu makumi matatu nemumwe vanonzi vakafawo uye vanodarika mazana maviri vakakuvara. Vakeri vati America iri kumira neBelgium iye ichapawo rubatsiro rwayo. Gurukota Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBelgium vaBrown Samukai varamba mashoko ekuti vari kushandisa mauto munyaya dzezvematongerwo enyika. VaSamukai vanonzi vari kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoseph Boakai musarudzo dzichaitwa muna 2017. Mapato anopikisa nemasangano akazvimirira oga vanoti mauto United Nations anochengetedza runyararo anofanira kuramba arimo panopera sarudzo nekuti havana chivimbo nemauto emuLiberia. Nasi vanhu vemuZimbabwe vanga vachicherechedza zuva rakakosha reEaster rinorangarira kufa nekumuka kwaJesu. Marvelous Mhlanganyawe weStudio 7 abata Reverend Eve Mudambanuki veUnited Methodist Church vari kuKansas muno muAmerica.
Zuva ranhasi izuva rekutarisa pana Jesu, kufamba rwendo rwake kubva zuro manheru. Tinofamba munyaya yekuti akanga ari muGarden reGethsemane ari kunamata. Tinozoona kuti anobuda imomo achitorwa, achisungwa, achienda patrial. Munhu anga ari sinless asina kana chitadzo. Saka watendi kwese kwese kune vari kumabasa kungotore nguva yekumira kufunga kuzvakadzamisisa nezvakaitwa naJesu pamusoro poupenyu hwomwe naumwe wedu. Kungotore a moment nguva yekungofungisisa nekutenda Jesu. Zvaiite madzimai aya, mai vaClopas, mai vaJesu, mai Magdalene naJohani nevamwe vaiteera vari mumashure kuine crowd ranga richimupopotera nekumutuka nekumupfire mate. Isu basa redu kutore that side rekumutsigira, rekumunamata nekumutenda kuziva kuti izvo macultures anosiyana asi isusu tiri waMwari.
Vatenderi vanoonekwa vachiita sei panguva yakadai?
Vatenderi basa ravo muzuva ranhasi nevhiki rese sekufamba kwetakaita kubva sondo kusvika nokusingaperi, kuramba tichitenda basa rakaitwa namambo Jesu pamuchinjikwa. Hakuna akakwanisa kuzviita magwaya anga achishandiswa kuti vanhu vawe vanodzikinurwa asakazvigona, asi Mwari akati pegwayana ravo rinotaurwa naJohani chapter 1 kuti onitarirai gwayana raMwari rinobvisa zvitadzo zve pasi.
Vanga vari Reverend Eve Mudambanuki veUnited Methodist Church vachitaura naMarvelous Mhlanganyawe weStudio 7 vari kuKansas muno muAmerica. Kuvana veZimbabwe vanga vachiitewo nhasi. Chioneso Jani weStudio 7 abata vamwe vanhu kuti tinzwe zvavaswera vachiita.
Ndini Bhekisipo, ndinofarisa vese vari kumusha kuZimbabwe. Ndinoti vaenjoye maholiday eEaster. Iye zvino ndiri bhizi, ndiri kuita kamabasa nyana, ndiri kutoweredza kuno ndikawana nguva yekuti ndiri free then ndichaenda kumusha ndonoona mai vangu, hama dzangu, vanokuna vangu.
Maswera sei vanhu vaMwari muZimbabwe? Ndini ndechiwo Pastor Emma. Tiva kutenda Mwari neEaster holiday kuti nhasi taswera tiri kuchechi, tichadzorera zvakare kuchechi manheru. Tida kutenda Mwari nemufundisi vataura nezveEaster nezvekurovererwa kwaJesu nhasi Good Friday. Tida kumhoresa maWoman of the Word, tida kumhoresa mukoma wangu Francisca, tida kumhoresa hanzvadzi yangu Tido, tida kumhoresa sista vangu Lorraine nevese hama dzinodiwa muZimbabwe. Tinotenda.
Ndinokurudzira vanhu vese vari muZimbabwe vari kufamba Easter vaite sezviri kuita kuchechi kwedu nhasi tiregeri masoo chishanu. Vakuru vedu vechechi vari kupa vanhu vanotambudzika zvipfeko, bhutu nezvekudya. Tina navo madzibaba anonzi Minwe vadari vedu nemadzibaba Andy Gray vadari nemadzibaba vanonzi Desmond ndo vari kuita basa iri rekupa zvekudya nekuona kuti vanotambura misangano medu nevangani. Saka tinokurudzirawo vasangano mazhinji ari muZimbabwe mubatsire vanhu vanotambudzika, vatungamiri vedzimbe dzisvondo. Tiri kuda kuti vatorewo chidzidzo chaitwa nhasi pano pachinhoi misangano rejohani masowe kumagamtree.
ndinonzi Tsaini Marira.
Ndichavangu ndinonzi Sandra. Chamuka mangwanani kutenda tinoone service kuchurch tadzekwakuimba ti tikadyaa nehama neshamwari izvozviitirangu gara edu tichingonakidzirwa chitaura nyaya.
Pane vamunoda here kumhoresa panguva ino yeEaster?
Tichida kumhoresa wamai vangu, hama neshamwari dziri kuno nedzimwewo dziri kunze kwenyika ikoko. Tichiti munofara here?
Tangu ndomzitandeka Sunani. Right, izvezvo ndiri muMount Darwin. Ndiri kufarirawo Easter yangu ndiri ikoko. At the same time, ndiri kungochemawo my granddad wakafa long years ago. And ndakungoencouragewo all my youth to stay cool. Vangogarawo vachitozwa zvakanaka. Since they don't know vachatoo rini, like my dad died yesterday.
Vakamunwisa mvura inovava. Jesu wangu, just now wangu mama. Jesu wangu, just now wangu mama.
Tinotenda mose vateereri vedu veStudio 7 vataura naChioneso Jani. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Kwapera makore mashanu kubva vanhu vemuLibya zvavakabatana kubvisa hurumende yeudzvinyiriri yava Muammar Gaddafi. Asi kusagadzikana munyadzi zvematongerwo enyika kwaita kuti muLibya musagadzikane. Iko zvino muLibya mune dzihurumende mbiri, imwe inocherechedzwa nevari kunze iri muguta reTobruk kumabvazuva kwenyika kuchizotiwo imwe iri muTripoli iri kumawirira. Kusaita mushandira pamwe uku kwapa kuti zvinhu zvirambe zvakaita manyamamire nerongo. Asi svondo rapera mushure memakore muine kurwisana. Pakaita nhaurirano pakati pehurumende mbiri dzemuLibya idzi, pakanyoreranwa chibvumirano chinonzi Libya Political Agreement chekuumba hurumende yemubatanidzwa. Chibvumirano ichi chiri kutsigirwa neUnited Nations uye pave kupiwa kurudziro yekuti hurumende yemubatanidzwa itange kushanda munyika iyi iri muTripoli. Mumashoko kumutungamiri weLibya, nyika dzakaita seUnited States, France, Germany, Italy, United Kingdom nesangano reEuropean Union vakatumira tsamba kuLibya musi wa13 kurume vachiti vari kutsigira hurumende yemubatanidzwa. Nyika idzi dzakati kuunza runyararo muLibya zvinhu zvakaoma, asi dzakati mushure memakore eutongo hweudzvanyiriri vanoona Libya ichikwanisa kuve nerunyararo. Mashoko aya anoburitsa pamire pfungwa dzeAmerica pane zviri kuitika muLibya. Chirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM chiri kutarisa zviri kuitwa nemi vateereri veStudio 7 pazororo rino reEaster. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitiudza namba dzenyu kutaura tigo kufonerai. Munhau dzedu dzemitambo, chikwata chemaWarriors emuZimbabwe nhasi chatadza kuita zvanga zvichitarisirwa neveruzhinji mushure mekunge chaita Mangange neSwaziland. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvikwata izvi zvaita Mangange 1-1 izvo zvasiya Swaziland ichiramba iri pamusoro-soro mugungano reGroup L remunzira yekuenda ku-2017 Africa Cup of Nations. Veruzhinji avo vaungana munzvimbo dzakasiyana-siyana kuna mutambo uyu muZimbabwe paterevhizheni vashamisikapo Swaziland yatanga kunwisa Zimbabwe ndokuzobatsirwa nechikodzwa chanwiswa nemutambi weSwaziland mugedhe rake. Asi Zimbabwe yazopona nepaburi retsono apo Swaziland yatanga kutamba zviri mutsindo mutambo wave kupera zvekuti murayiridzi wechikwata ichi Kalisto Pasuwa anofanira kutenda mubati wepagedhe tatenda mukuruva uyo aita mashiripiti. Izvave kureva kuti zvikwata zviviri izvi zvave nemapoints mashanu, Swaziland ichiramba iri pamusoro-soro nekuti yakanwisa zvibodzwa zvakawanda. Muongorori wezvemutambo vaimvanzungwere vanoti vanga vasingatarisiri kuti Zimbabwe ingaite mangange nechikwata chisina mukurumbira chakaita seSwaziland ichi.
Hatisina mbozvitarisira izvozvo izvi, tatatarisa kuti totohwira chete.
Mutsigiri wenhabvu vaSamuel Chibhongodze avo vanga vachiona mutambo uyu vari mumusha weWarren Park muHarare vanoti varwadzikana nezvaitika izvi asi vari kutarisira kuti Zimbabwe ichakunda apo zvikwata izvi zviri kusangana zvakare nemuvhuro muNational Sports Stadium muHarare. Maorias ari kutarisirwa kudzoka mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munyaya dzedu dzemumhanzi, shasha yemumhanzi wesungura Alick Machesu yaratidza kuti haisi zuru rakapinda nyoka sezvanga zvofungidzirwa nevamwe avangavoti aingeoneswa chitsvuku nevakomana vechidiki veZim Dance Hall. Mutoro wedu wenhau Michael Kariati anotipa zvasanduka.
Izvi zvinotevera kubuditsa kwakaita damba refu rake Tsoka Dzerwendo, iro rinonzi nevamwe vanoongorora zvemimhanzi rinogona kupinda munhoroondo yekuve damba refu rakatengwa kudarika mamwe ose muZimbabwe. Zvinonzi muzuva rekutanga chete kwakatengeswa madamba refu zviuru zana. Vamwe vatove nedamba refu idzva iri ndava Richmond Tera avo vanoti maonero avo Macheso semunhu anga achimbotaurwa kunzi apera aratidza unyanzvi hwake mushure mekumbotizwa nevamwe vaikwenya navo magitare.
Munhu aratidza kuti iye zviri maari chipo chekuzvarwa nacho.
Vatera vanoenderera mberi vachiti kugamuchirwa kwaitwa damba refu iri muZimbabwe kuchaenderera mberi nekune dzimwe nyika idzo Macheso anomboenda kunoridza.
Kugamuchirwa kwaraitwa nevanhu veruzhinji veZimbabwe, tiri kutarisira kuti zvichaenda mberi kupfuura maborders eZimbabwe, kunyanya-nyanya kunyika dzaanosimbonoridza dzakaita sana South Africa neUnited Kingdom, kunove kune maZimbabweans akawanda.
Damba refu iri rine nziyo nhanhatu, imwe yacho iri kuita mukurumbira inonzi kurarama inyasha. Imwe yacho ndibaba iyo inove yekutanga padamba refu iri. Dzimwe dzimbo dziripo dzinoti munyaradzi, mude mude, gungwa na wanirangaridza. Mumwe anotevera mumhanzi yaMacheso vaMathias Kupandirimbwa vanoti vakatenga damba refu ravo musi wemuvhuro apo rakabuditswa zvekuti vari kutapirirwa.
Awa iriribo harina kana problem. Vaya vanenge vachidhiraivha vanogona zvekutamba vanongowana bhikozi rine masembozi ese.
Kokorodzira kuti vanhu vatenge, Macheso ari kutengesa damba refu rake iri nedhora rimwe chete. Macheso akapedzisira kubuditsa damba refu muna 2012 apo akarova magariro. Nyaya yekuti vanhu vainge vachiba vachitengesa mumigwagwa kana kuti piracy ndiyo yaanoti yainge yamuodza mwoyo. Asi vamwe vakada kumboisa damba refu idzva iri padande mutande reYouTube asi rikazobviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Aiwa, tinotenda Kariati uye tinofadzwawo nemumhanzi mutsva wawatipa waAlick Machesu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuere vanoramba kutambira munyori mukuru wekanzuru yeHarare mutsva akanga adomwa nemusi wechina nekanzuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nichiti murare zvakanaka vateereri.